Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 1 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo nhatu dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinosungwa nemapurisa kuchimanimani mudunhu remanikaland dzichipomerwa mhosva yekupamba nhengo yezano PF. Vana veZimbabwe kumativi mana enyika vorangarira gamba renyika mushakabvuva Joshua Nkomo vachitarisa nhaka yavakasiya pamwe nemabasa avakabata mukuunza runyararo munyika kunyange hazvo paine vamwe vane maonero akasiyana. Kudzikira kwedenda reCOVID-19 pasi rose kwopa chivimbo chekumutsiridzwa kweboka rekushanyirwa kwenyika kunyange hazvo hondo iri pakati peUkraine neRussia iri kunzi iri kukanganisawo kumuka kweboka iri. Mhuri yemutambo weRugby yotarisira kuti chikwata cheZimbabwe chinokunda mumutambo wanhasi manheru apo chiri kusangana neIvory Coast mukwata finari yemakundano e2022 Africa Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kuchimanimani mudunhu remanikaland anonzi akasunga nhengo nhatu dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzichipomerwa mhosva yekuve nechekuita nekupambwa kwenhengo yezano PF uye varisa chigaro vebato iri mudunhu rebumba vaNicholas Madzianike. Vatatu vakasungwa ava vanoti vachengetanai Musudu, vaHakata Musudu pamwe navaAaron Chizemo uye vanhonzi vachirumawo kwemapurisa uye vachiri kubatsira nekuferefetwa kwenyaya iyi. Tabata mutauriri weCCC mudunhu remanikaland vaDavid Panganai kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi kuti tine nhengo dzedu dzakabatwa dziri mumaoko memapurisa tichitaura kudai. Hatisati tave neumbo huri kutaurwa nemapurisa hwavainawo. Asi chatinoziva pamusoro senhengo dzedu idzi ndechekuti vanhu vanomirawo nzvimbo iri kufungidzirwa kunzi ndo yakave nzvimbo yakapedzisira kuonekwa uyo anonzi inhengo yezano PF. Vatiri kutaura navo tichibvunzurudza kuti tinyatsonzwisisa kuti zvinodai zvakafamba sei. Vari kutiwo mumwe wevezano PF ari kunzi haasi kuonekwa uyu. Munhu anga ari kufungidzirwa kunzi pfungwa dzake dzinenge dzaadzaane kakuratika. Nhengo dzedu tine chokwadi chekuti hadzinei nechekuita nekushayikwa kwaari kuitwa.
Vasungwa vatatu ava varipi kutaura kuno?
Vari mumaoko emapurisa. Mapurisa dambudziko ratinoita muno munyika medu nderekuti mapurisa akasunga munhu toti zvakafanana nemuchimanimani hatigone kuvawanira vanhu ivavo munzvimbo yechimanimani. Vanovabvisa pavanenge vachitarisirwa kunzi inharaunda inofanira kutarisa security nzvimbo iyoyo voendeswa kune imwe nzvimbo. Saka pari zvino hatiziva kuti vari pachiteshi chipi chemapurisa. Ndiro dambudziko ratiri kuita namapurisa munyika yedu.
Imi sebato mune matanho amuri kutorawo here ekuona kuti nyaya iyoyi yachenurwa sekutaura kwamuri kuita?
Isu zvatinogona kuita ndezvekushambadzira kuti kune avo vari munharaunda yechimanimani vangagona kunga vakasanganawo nepangadai paine munhu uyu ari kunzi ari kunyangaritwa nebato redu vagone kupa mapurisa kana vemhuri information kuitira kuti mapurisa asarambe akabata vanhu vasina mhosva.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu remanikaland vaDavid Panganai vari parunhare kwamutare neStudio 7. Tabato womutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avabvuma kuti mapurisa ane vanhu vaakasunga pamusoro penyaya iyi uye ari kuferefeta kuti vaone kana nyaya iyi iine chekuita nezvematongerwo enyika.
Yeah, isi chini kuhereketa ni hizi parishini ya tarehe ni mashuko akasa kuditi mshaya kapara nanga na kana utaina para nanga chini kuhuru leo bache kwa sababu na kuti kuhuru kwenye disidi shabu
sakavan wanga ni warumo kwa mapuri sawa kubatira kuhereketa
parishini ya ndinga tawrisi wana utanga asingo chini kuhuru ni hizi hizi tuna kumirimo yu achirumu tenyere kana kuchukua hizo kitu kasha kwa chupa hizi kwanza suri sema tungere ni kire kana kuchukua
pana wamu warukuti murumo yano kuna nganga yeni dambu zikore urwere webfungwa zinu shamu rukuta risa wewe
ndiyo ndani chini kwa ngorora ndiyo nchi wana sema tuli katuli tete ni yeye taka Afrika mazuri taka Afrika fungwa sina kumanya kutindi ninga shita kana kutindi ninga sina kushinda.
Vanga vari mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare ne Studio 7 ku Victoria Falls. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi avanotiwo bato ravo rezanu PF riri kushushikana zvikuru nekupambwa kwavanoti kwakaitwa madzianike nevanofungidzirwa kuti nhengo dzebato reCCC.
Ndinoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti musangano weZANU-PF neutungamiri hwavo hwose kubva kune mutungamiri wedu vamunangagwa vari kushushikana kwazvo nekuda kwekupambwa kwakaita nhengo yedu vanova chairman veward 6 chairmiti kuchimanimani comrade Nicholas Madzianike avo vaane mazuva vasiri kuonekwa mushure mekunge vakapambwa mubhawa rechisedze pavhumba business center nevatsigiri veCCC inotungamirirwa naChamisa vanosanganisira chengetanai Musudu, Akata Musudu and Aaron Chizemo.
Sei muchifunga kuti kusakatika kwao kune chekuita nebato reCitizens Coalition for Change kana reCCC.
Vatatu ava vanonzi vakaonekwa vachikakaradza nokubudisa comrade Nicholas Madzianike mubhawa ndokuenda naye panze kubva ipapa haana kuzowanikwa zvekare. Hapana ari kuziva kuti mupenyu here kana kuti wakatisiya. Hatizivi kuti vakamuponda here kana kuti vakamuviga.
Imiwo seZANU PF zvii zvamuri kukurudzirawo kunhengo dzenyu pamusoro penyaya iyi tichiona kuti ichiri mumaoko emapurisa vachiri kuferefeta.
Musangano weZANU PF zvichiteera zvabudiswa nemapurisa kuti nyanya nhatu idzi dziri mumaoko emapurisa dzichibatsira kuferefetwa kwenyaya iyi. Tinoda kukurudzira vana vese vemuZimbabwe kunyanya-nyanya vechidiki vemusangano vatiri kuziva uye nokunzwa kuti vane ukasha vari kurwadziwa kwazvo nezvakaitika kunzvimbo yechimanimani kuti varambe vachitevedzera gwara rinoparwa nomutungamiri wenyika vamunangagwa kuti vachengetedze runyararo apo mapurisa ari kupiwa nguva yekuferefeta nyaya iyi. Tinovimbisa zvekare vechidiki vemusangano weZANU-PF, tinovimbisa zvekare mhuri yose yemuZimbabwe kuti ani naani anenge aita mhosva yezve matongerwe nyika kana mhosva ipi zvayo hapana ari pamusoro pemutemo wemuZimbabwe. We are all equal before the law. Munhu wese achabatwa achimira nemuchinjikwa wemhosva yapara. Kuvatatu ava tinozivisa vana vemuZimbabwe kuti mapurisa achaita basa ravo kana vachinge vabatwa vaine mhosva vachairipa mhosva iyoyo nomutongo wakaomarara.
Mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Nasi vana veZimbabwe kumativi mana enyika vari kurangarira gamba renyika mushakabvuva Joshua Nkomo avaine mutevedzeri wemutungamiri wenyika vachitarisa nhaka yavakasiya pamwe nemabasa avakabata mukuunza runyararo munyika makore maviri nematatu vashaya. Kunyanga hazvo paine vamwe vane maonero akasiyana-siyana nevamwe vana veZimbabwe vazhinji vari kuramba vachitungamidza mabasa avaNkomo. Ivanzi Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyika yese yaiziva vaNkomo sababa veZimbabwe kana kuti Father Zimbabwe kududzira chiremerera chavaipiwa segamba nevatsigiri vavo pamwe nevose vaitevera mabasa avaibata. Vazhinji vanoti chinhu chavanonyanyorangarirwa nacho kubatanidza nyika mugore ra1987 pakabatana mapato maviri anoti raitonga reZANU-PF nerezapu paUnity Accord. Izvi zvakauya mushure mekushungurudzwa kwavaNkomo pamwe nevatsigiri vavo uye kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru zviviri kumatebeleland nemidlands nehurumende yevaive mutungamiri wehurumende panguvayo mushakabvu vaRobert Mugabe. Mukuru muboka rezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti vaNkomo vanofanira kurangarirwa nekuti vakabata mabasa akakura munyika.
Isu kubato reZANU-PF tinocherechedza zuva iri nomufaro
Nokuti vangomo munhu wakatisira chidzidzo. Chidzidzo chadataura icho kuti kunyangwe vari panhovo yavo yorufu, vangomo mashoko avo kupedzisira vachitaura neutungamiri wanga uripo, vanotaura kuti nyaya yevhu siyai magadzirisa, nyaya yevhu vakomana, vana vedu vatakarwira ivhu ravo ngavayananiswe nevhu ravo, kubva kuvarungu vakaripamba nechisimba tipe vanhu vedu ivhu.
Mutauriri webato rezapu vamusongerwa Ndlovu vanoti shoko guru ravakasiyirwa navangomo nderekuti vanhu vese dai vabatana munyika, zvisinei nekuti wabuda mumba mani kana kuti unotaura rurimi rupi.
Tinorangarira vangomo segamba remagamba rakatanga nyaya dzekurwira rusununguko rwevana vezimbabwe, asi chikuru chatinovarangarira nacho chishuviro chavo chekuti vana vezimbabwe vabatane kuitira kuti nyika yedu iite pundutso. Nokuti zvatakazoona tawana rusununguko handizvo zvavaishuvira. Vangomo vaishanda nemunhu wese wemuzimbabwe zvisinei nekuti abva kupi, anowera mutupo upi, akazvarwa kupi, vaishanda nemunhu wese vachibatanidza vanhu vemuzimbabwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachirwira kodzero dzevanhu, uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya, vanoti zita ravangomo haridzimiki mumagwaro enhoroondo yeZimbabwe.
Vese vatungamiri vamunoona vese avanhuvanava vari muzanu nevakashayika, vese vakanga vari pasi pavangomo, vakazopatsanurana vamwe vakuti havo zvezanu yavo. Asi kana tichitarira nhoroondo The Liberation of Zimbabwe, the second Himurenga, Mukuru Evanava, Ndivango Mosaka, Munu Watinurangaria, so Munu Aka, Batsira Kusungu Wakwenyika, so Munu Je Angari Pamperi Pekuti, Nyaya Yeminja, Idzosekuvani.
Kweta vachishanda vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vanotiwo vangomo vaive nemuono mukuru wekukurudzira vechidiki kuti vapinde muzvigaro zveutungamiri.
VaJoshua Nkomo, kwavari tinodzidza kuisa nyika yedu pamberi pane kuzviisa isu pamberi, tinodzidza zvekare kukosha kwevechidiki. Vankomo munhu aitenda mune vechidiki, aitarisira kuti vechidiki vanozonge vari pamberi pekutungamira nyika yedu yeZimbabwe nezvose zvatinenge tichiita muZimbabwe.
Asi havasi vose vari kupembedza mabasa akabatwa navangomo, sezvo kune vamwe vari kuti vakatengesa kuburikidza nekubvuma kupinda muchibvumirano cherunyararo nebato rezanu PF mugore ra1987. Vamwe vaive nhengo dzebato rezapo vakazomutsiridza bato iri mushure mekushaya kwavangomo, asiwo vangomo vakashaya vari nhengo yezanu PF. Mwana komana wavangomo vasimangilizwe Ngomo ndivo vave kutungamira bato rezapu, uye vanonzi vane shungu dzekubvisa mapfupa ababa vavo pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre kuti vanochengetwa patsva kukezi kumusha kwavo. Vangomo vakashaya musi wa1 chikunguru 1999 vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Apo kutekeshera kwedenda reCOVID-19 pasi rose kwave kuita kuchiderera, kushanyirwa kwenzvimbo dzinoyevedza munyika kunonzi kwave kusimukira zvakare, kuchinyanyosimudzirwa nekushanya kwave kuita vanhu vemunyika kunzvimbo dzekushanyira dzakasiyana-siyana. Asi kuvekwe kwehondo pakati peRussia neUkraine kunonziwo kuri kuvhiringidzawo chikamu chekushanyirwa kwenyika ichi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano wavakaita nevatapi venhau muulawayo nezuro vaClement Mukwasi, avo vanove mutungamiri wemubatanidzwa wevashandirwi vari muboka rezvekushanyirwa kwenyika weEmployers Association of the Tourism and Safari Operators, vakati maonero avo ndeyekuti mabasa ekushanya ave kusimukira zvekare mushure mekumbovhiringidzwa nekuvekwa kwedenda reCOVID-19. Vamukwasi vakati kushanya kwevanhu vemuno munyika kuri kubatsira kusimudzira mabasa ekushanya asi vakabvuma kuti mitengo inobhadhariswa nevemabhizimisi ezvekushanya yakati kwirei zvakanyanya izvo zvinoita kuti vakawanda vasakwanisa kushanyira nzvimbo dzakawanda dzinoyevedza dzemunyika
taingo isa mapraise anga aripo akafanana evanhu vekunze nevanhu vemuno asi zvatitaura izvozvi sevanhu vari kugamuchira vashanyi ndezvekuti tive nemapraise akasiyana pakati pevanhu vemuno muzimbabwe nevanhu vanobva kune dzimwe nyika yatinoti two tier pricing model kuitira kuti vashanyi vemuzimbabwe vakwanisewo kufamba vachiona nhaka yavo munyika munomu zvisina nyanya kuvadhurira
vamukwasi vakati kuveko kwehondo pakati penyika dzerussia neukraine uko kwakonzera kusagadzikana kweupfumi hwenyika dzepasi rose kuri kuvhiringidzawo nyaya dzekushanyi rwakwenyika nedzimwe nzira taedza kunzwa kugurukota rezvemamiriro ekunze nezvekushanya vamangaliso ndirovhu asi vati vange vasingakwanisi kutaura nesu nekuti vange vari parwendo taedzawo kunzwa kubva kumukuru wezimbabwe tourism authority vagive mochidzidzi asi vati vange vari mumusangano panyaya yekuti kuve kwemapopoma evictoria falls pasi peunesco world heritage site hakuvhiringidzwe here nekuvakwa kuri kuramba kuchiitwa mabhizimisi akaita semahotera mudhorobha rine mapopoma aya revictoria falls vamukwasi vakati sangano ravo nevamwe vari mubhizimisi rekushanyirwa kwenyika vari kuita zvose zvavanogona vachishanda nehurumende kuti mapopoma arambe akachengetedzeka
izvozvi iucn zambia nezimbabwe zviri kushanda pamwe chete kutarisa marecommendations akapiwa kuti tirambe tiripo paworld heritage site remember isu senyika zimbabwe tisu takaenda tikanokumbira tiswe paworld heritage site tikazviisira mitemo yatakati chateera mitemo iyo iri kuteerwa victoria falls yava city semamwe masitiwo asi kune mitemo inoteverwa pese panonzi panovakwa
vaemanuel fundira mukuru wesangano resafari operators association of zimbabwe vafundira vabvumawo kuti kuwedzera kwekushanya kwevanhu vemunyika kuri kubatsira kusimudzira mabasa ekushanya vakati zvakakosha kuti kurambe kuchikurudzirwa
kufamba kwatakawana kwakanyanyisa kwainyaya kutifadza ndiko kuti avo vanhu vemuno muzimbabwe vakavone shungu dzekuti vafambire dzimwe nzvimbo dzavanga vasingazive muno muzimbabwe yatinoti domestic tourism chinhu chatinotarisira kutoda kuchikurudzira kuitira ramangwana tikasangana nezvimwe zvinotinetsa zvinotikozhera zvinoita kuti vokudzira vatadze kuuya tikwanise kurarama nekuriritira mabhizinesi edu
pamwe chete nekurima nezvezvicherwa asi nekuda kwedenda recovid-19 kushanyirwa kwenyika nevanobva kunze kunonzi nebazi rezvekushanyirwa kwenyika kwakadzikira nezvikamu makumi mana kubva muzana mugore rapera ra2021 vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 375,799 ndivo chete vakapinda munyika gore rapera kubva pavanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 630,369 vakashanyira nyika muna 2020 boka retourism satellite account TSA iro rinopa upfumi hunoiswa munyika kubva mukushanyirwa kwenyika rakazivisa kuti muna 2019 boka rekushanyirwa kwenyika rakaisa zvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 6.3% pamari yakawanikwa nenyika inove 1.23 billion ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvizvarwa zvesomalia pasi rose nhasi zvacherechedza makore makumi matanhatu nemaviri kana kuti 62 zvavana rusununguko zvichishushikana nerimangwana rine rima riri kukonzerwa nekusanaya kwemvura zvakanaka kushomeka kwechikafu uye kukwira kwemutengo yezvinhu zvakanyanya kana kuti inflation zororo remusi wa1 chikunguru iri rinocherechedza zuva rakawana kuzvitonga kwesomalia kubva kuutongo hwebritain neitaly makore makumi matanhatu nemaviri adarika zvombo zvemuchadenga zvakandwa nerussia zvauraya vanhu vangangosvika makumi maviri nemumwe kana kuti 21 uye kukuvadza vakawanda mudunhu reodessa muukraine nhasi imwe nzvimbo dzanangwa nezvombo izvi chivakwa chinogara vanhu vakuru vemauto muukraine vanoti vaviri vevanhu vaurayiwa vana vadiki uye kutsvagwa kwevangadai vapona kuchiri kuenderera mberi Vamwe varimi vanoti vari kutadza kutengesa zvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board GMB nekuda kwekudhura kwavanoti kuri kuita motokari dzekutakurisa zvirimwa izvi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi webinzi anoti ari kutadza kuendesa binzi rake kudepot reGMB kuBanget ndiva Kingston muJerry. Vamujeri vanoti vedzimotokari vari kuda madhora maviri kuAmerica kutakura saga rimwe chete mari yavanoti vanenge vasina.
Mari dzavari kuchaja dzachifamba nsara sezvo izvozvi pamuri kuona ndichibva apa kapa. Ndiri pambidzi apo pamupanonzwa mvu apo. Ndakaunza ndofunga 2 tons zvisiya bhinzi apo handichika. Asi moto yakatondirova inini $2 per bag kusvika vachitoda use. Hanzoona sakazuka kuleta mari iyoyo nemari yaunozobhadzara kunoku. Unozoona kuti murimi pano zvawashandira unenge uchikwaema profit unozoona kuti netransport cost nezvimwe wasara usina chawanyaka.
Vamujeri vanoti vari kutadzawo kutengesa chibage chavo vachinzi chibage chavo chichiri chinyoro.
Izvozvi tine chibage chiri kumba chiri kubiwa nembavha chiri kunzi chinyoro handitika tikutoshira kudai paisi wanonzi machi ekuomesa madress.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekutsvilo nemudunhu rezvimba vatakunda maposa ava vanotiwo zvakare mari yavo yemari ngazuva kana kuti masunflower avakaendesa kuJMB mwedzi wapera haisati yauya. Vamaposa vanoti kana mari yezvimwe zvirimwa zvinorimwa nevashoma ichinonoka vanoti mari dzisanyanya kunonoka kana varimi vakawanda vave kuendesa chibage.
Ndakasanga dambudziko rekuti ndakadhivhara masunflower angu
manga
2 tons musi wa27 May pandakazobharira mari yacho kusera zero. Pane madonha akati arate manji yasiti mani apainenge iri swipe kam kunotenga mumashopu padedzera 620 padhora saka ndakatengesa apa yanga iri kuma320.
Mumwe murimi vaonias mawadza vanoti mari dzekuamerica dzakavimbiswa neGMB hadzisi kubhadharwawo nenguva kunyange vakamanikidzwa kuvhura maakaunti emari dzekuAmerica kana kuti nostro accounts
vachitokandira $90 paevery ton yemasunflower. Saka apandaenda kuzocheka kuti akaunti yachakamira sei haina kuti vhuliswa zvatova tari mena bhengu chinhuwai kuti sei isina kupinda.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe amai mai wePGT vanoti dambudziko rekudhura kwekutakurisa zvirimwa rakatekeshera nyika yose zvisinei nekuti GMB yakavhura madepoti madiki munzvimbo dziri kure.
Varimi vanorima zvirimwa zvinotengeswa kumaGMB ndepo vane dambudziko guru pakutakura zvirimwa zvavo kuendesa kuGMB iri munharaunda mavo. Nyangwe hazvo GMB yakavhura madepo munzvimbo dziri kumaruwa asi vazhinji vano toda chokutakurisa kuti vasvike GMB depo.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti michina yekuomesa chibage yakaiswa mumadepot eGMB mudunhu reMashonaland West haina kumbobvira yashanda. Patabvunza kuti sei mari dzevarimi dziri kunonoka kuuya asi vakavimbisa kubhadhara varimi mumazuva maviri uye kuti sei michina iyi yakauya isingashande uye yakaita marii, mutauriri weGMB vaNixon Kanyemba vanoti vanga vasati vapiwa mvumo yekupindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo kunyange vati mhinduro dzavainge vakagadzira dzichiri kuvakuru veGMB.
Ini zvandoita ikaudondipa mbvunza ndinopindura right ndoendesa kuvakuru kuti right mhinduro dzangu ndedzidzidzisaitekiniki yavo tenderera varingotenderera varingotenderera.
Gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka vakabvuma kuti migwagwa yaisi kugadzirwa nemakanzuru kunyange vari kupiwa mari nebazi reZimbabwe National Road Authority kana kuti zinara pavakaita musangano nevakuru vemakanzuru muna kubvumbi gore rino. Amai Muliswa Chikoka vanoti kusagadzirwa kwemigwagwa kunoita kuti mari dzekufambisa nekutakurwa kwezvirimwa kudhure. Asi makanzuru anoti mari yekugadzira migwagwa inouya nguva yapera uye inouya iri mari yemabhondi emunyika asi vanogadzira migwagwa vachida kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Muri yemutambo rugby yotarisira kuti chikwata cheZimbabwe chinokunda mumutambo wanhasi Maneru apo chiri kusangana neIvory Coast mukwata final yemakundano 2022 Africa Cup ayo ari kushandiswa zvakare senzira yekuenda kuWorld Cup ya 2023. Michael Okariati anotipa zvizere.
Kwa Sara Awa, nema minutes anorau zira kutikuwa tache Zimbabwe, chipide mnandari stage raid Pierre Deloitte Stadium, mumasei kunyika ye France mtambo we quarter final ye 2022 Rugby Africa Cup ne Ivory Coast. Vate vire chikwata ichi, vane chivimbo, cheukuti Zimbabwe ino kunda mumtambo uyu, kuti ichene senzira yayo ye kuenda kumakundano ye 2023 World Cup. Zvikwata zvisere mumtambo uyu muAfrica, zvakaungana muFrance kurwira mukombe weAfrica Cup, vanotora mukombe uyu, vachiwana tikiti rekuenda ku 2023 World Cup. Zimbabwe iri kupinda mumutambo neIvory Coast ine manyawi mushure mekurova Netherlands 30-7 mumutambo wekuedzana masimba svondo rapera. Murairidzi wechikwata cheOld Harariens Derek Chwara anoti hapana chinotadzisa Zimbabwe kukunda mushure megadziriro yakasimba yemutambo uyu.
Kunda yes tichakunda nokuti ma preparations atati taita hatisati taita kwengwa yakareba nene ngangoti coach Dawson vanyasowana mukana yoku prepare team vanyasowana ma players avanoda
ma sebus angari mukamba kubva muna kurume apo vaigadzirira vari mu South Africa umo vakatamba zvekare makunda veCurry Cup Division 1. Chiwara anoti vatambi veZimbabwe vanofarira kutevera urongwa kana kuti game plan yemurairidzi wavo Brendan Dawson kuti vabudirire sezviri kutarisirwa.
Chiripo chese ndinoti tikwanise kutamba game plan yekudiwa tiziwo kuti aiwa isusu pedu patakasimba ndepapi tichikwanisa kukunda iyo Ivory Coast chero zvavo vane matambo ari kuFrance vakati wandei hazvireve kuti vanotikunda because isusu chatifanangoita chete kutamba tichiziva zvatinogona toshandisawo game pattern yedu zvakanaka naka.
Mutungamiri weZimbabwe Rugby vaAaron Jani vanoti mutambo uyu unenge wakaoma asi pakugumisira vari kuona Zimbabwe ichikunda.
Tinotarisira kuti mutambo uyu unenge wakaoma zvikuru nekuti inyanzvi dzoga dzasangana asi nemashandiro ataita kuenda kuCurry Cup tinoona kuti zvingangoendeka.
Vajani varikurudzira kuti vatambi vaite nepese pavanogona vachiziva kuti nyika yese iri kutarisira chinhu chimwe chete kubva kwavari chinove kukunda. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chemakumi maviri nenomwe pasi rese, Ivory Coast iri pachinzvimbo chemakumi mana nembiri. Asi mumwe murayiridzi wemutambo uyu Edmond Mtetwa anoti Zimbabwe haifanire kutarisa zvese izvi nekuti mukuderera ndimo munobuda kukundwa.
Vakomana ngavasimbe, ngavarege kuandareta Ivory Coast, ngavangofokasa vozozviona vamunandare.
Zimbabwe iyo iri kutungamirwa naHilton Dariki iri kutarisira mashiripiti kubva kuvatambi vayo vanosanganisira Victor Mpunga, Shane Makombe, Matthew McNabb, Chakudzwa Chiedza na Tapiwa Mafura. Totarisa mutambo wenhabvu. Mitambo yekasolaga Premier Soccer League iriko svondo rino yakamira seizvi. Mugovera ZPC Kariba vs Yada Nyamunga, Black Rhinos vs Herentals Vengere, Harare City vs Cape United National Sports Stadium, Chicken Inn vs FC Platinum Luveve, Nesondo Ngezi Platinum Stars vs Highlanders Baobab, Dynamos vs Triangle Rufaro, Blaro Chiefs vs Cranbourne Bullets Luveve, Manika Diamonds vs Blair City Sakuba, Wawa vs Tenax Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nezvenhaka nemabasa zvakasiyiwa negamba renyika mushakabvu vaJoshua Nkomo. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. nengo natu zebato Citizens Coalition for Change zinosungwa nemapurisa kuchimanimani kumanikaland zichipomerwa mosva yekupamba sachigaro vezano PF mudunhu rebumba vaNicholas Madzianike. Vana veZimbabwe vorangarira gamba renyika vaJoshua Nkomo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ii. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Gibbs Dube.
Sokuyizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 1 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyakwazi bani zani kufuna ukusebenzisa izitori zonezi kubana ke lungisa iindaba zabo zokuthumba kwabantu nokubulawa ikakhulu kwamobhleti ali.
Amapolisa asebophe amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ocutshangelwa ukuba bathumbe ilunga lebandla lezanu PF. Namhla uZulu weZimbabwe umanyane enanza usuku lokhumbula iqhawe lesizwe wakhokela impi yenkululeko umuyi uJoshua Nkaboko Nyongolonkomo. Kuliveki kuWoza Friday silomculi uMichael Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amapolisa asebophe amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amathathu abacatshangelwa ukuba bathumba ilunga lebandla le-ZANU-PF uMnumzana Nicholas Maxikanike ngoNhlangula. Isikhulumeli zamapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi babuphe uChengetayo Musudu, uHakata Musudu lo-Aaron Chizemo. Sasibophile abantu abambalwa siyasacubungula udaba lolu njalo zalazisa ngokuya kwesikhathi ukuthi kuhamba njani. Kodwa kwamanje engakutshela khona ukuthi sebebothiwe silabo khona ngale nkambeni yamapholisa sisahlolisisa sibone ukuthi kuhambe njani ukuthunjwa kukababa lo. Basincedisa ngakhonokho-ke esikuhlolisisayo njalo sibona ngazani kusiya phambili. Zabona ukuthi kwenzakale njani
ukuongorora indimichona utsemapolisa tuki tsenye takavurika manje.
Lesi sikhulumele samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi weqoqa lojonga kanemeri weStudio 7. Siphindisa ukuqoqa ngodaba lolu lomnumzana uStalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change.
La ma members ze-TCC athathwe ngamapolisa ukuze bequestiona mayelana nendaba yomuntu abathi ngowezanu-PF owakidnaphwayo. Sithumele amaloya khona ngale ngenxa yokubana siyakwazi ukubana izanu sifuna ukusebenzisa izitori zonezi kubana ke lungisa iindaba zabo zokuthumba kwabantu sithi nokubulawa ikakhulu kwamobhleting ali emavikini adlulileyo. So sikhangelele ukubana ke beye emadale ukuyenzela ukuthi ngicutshungule ukubana ke wahamba njani njalo ke ukuthi indaba ifike esemthethweni besekupheleni. Okuyinto esikhangile ukuthi ngabe siyamapolisa ayenza njalo nakuthunjwe abantu be-MDC nabantu bonke jikelele ikakhulu emanikaleni umntwana owathunjwa ngamapolisa waswelakala waze watholakala amathambo akhe nxatshwela manje akuyazakala ukubana wahamba njani. Kuyinto esizigamile ukuthi amapolisa engasebenzisi i-selective application of the law kodwa-ke besebenze endaweni zonke ukubana-ke bezinde zela indaba-ke zokuthunjwa nokuhlukunyezwa kwabantu iZimbabwe yonke jikelele.
Pho manje lizakwenza njani? Baphethwe njani abantu bolaba kuthiwa bathumba umuntu lowo?
Sive kuthiwa-ke bahlukunyezwe ngamapolisa-ke so yikho simele ukuthi amaloya engahamba-ke ukuze bethole amaloya azabancedisa njalo sibekwazi ukubana isimo sabo banjani nokubana engeza amapolisa-ke ngaludaba.
Ye, singathi lithume amaloya avela ngaphi amangaki njalo ubona ngazani bazakwenza njani?
Amaloya-ke avelela emtare abamelela amalungelo-ke ama-activists njalo-ke sikhangelele ukubana-ke asethene ukubana-ke bafuna benze njani njalo lokubana ngoba okwamanje sizwe kuthiwa bathethwe ngecala le-kidnapping So amaloya ngitazohamba khona ngale ke ekhangantsela uadvocate Jabuka ozabe ngamanye wamaloya azabe khona ukwenzela ukubana size nje then nasisuka lapha sizaba nesiqiniseko ukubana ke icharge yakhona ivela ngathi njalo ke bakuthatha ngathi ukwenzela sibe kwazi ukubana ke siyaintervene ngani siyaphambi.
UMnumzana uStalo Ziziba umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change besixoxa laye eseHarare. Namhla uZulu weZimbabwe umanyane enanza usuku lokukhumbula ikhawe lesizwe wakhokela impi yenkululeko omuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo uchazwa ngabaningi njengomuntu owayethanda ukuthula emanyanisa abantu bemihlobo yonke elizweni. Lokhu yikho okwenza wabizwa ngegama elithi Father Zimbabwe. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Unkomo walela inkululeko yeZimbabwe ekhokela ibandla lezaphu njalo ngumholi weviyole Zipra wavalelwa ejele kweminyaka elitshumi nguhulumende wabahuquluzi esethethwa icala lokufuna ukumgenqula ngenxa yokukhokhela kwakhe umzabalazo okukhulula iZimbabwe. Ngomnyaka ka-1979 iphela impi yenkululeko ngemva kokugqitshwa kwenkulumo eze-Lancaster House kwele-Brithani ababezenze phansi komanyano owe-Patriotic Front babuyela elizweni sokusiyaqhutshwa ukhetho olwe one man one vote ekuphindeleni kwabo ekhaya owayekhokhela ivuyo lebutho lezandla elaliphansi kwebandla lezanu umnumzana Robert Mugabe wamjikela wathi bona bangene kukhetho njengezanu hathi njenge-PF wahle wahlephuka umanyano we-Patriotic Front abantu bengazwisisi elizweni ukuthi bavote njani okulapho kwanqotshwa khona izaphu eyayikhokhelwa nguye. Ukuhlephuka komanyano kwahle kwadala inzondano phakathi kwamabandla amabili izanu lezaphu PF okwagcina kukhokhela ekutheni uhulumende kaMugabe asungile ucuku lombhuqazwe owegugurawundi wabulawa abasekeli bakankomo abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili abanye bahlukuluzwa kabuhlungu amanxeba abo abanye babo abalokhu belawo kuze kube manje. Wathi ngokubona ukuhlukunyezwa kwabantu bakhe wagcina evuma ukukhulumisana loMugabe bahlala phansi bakhulumisana umlotha okulapho bagcina sebelobelana isivumelano somanyano ka-1987 ese Unity Accord. UMugabe wala ukuthi ibandla elisha libuyele kuPatriotic Front kodwa wakhetha ukuthi elomanyano ibandla libizwe ngokuthi ZANU PF. Abanye abatsha sebesithi uNkomo waphambanisa ngokubambana leZANU kodwa ingcitshi ezicubungayo zombusazwe zithi lokho akusiqiniso. Ibandla leZaphu lithi uNkomo wasebenzela ilizwe leZimbabwe. Isikhulumeni sebandla leli uMnumzana Msombuluko Ndlovu ukhuluma ngalokhu.
Thakazelela usuku olukababa lokumkhumbula uMqabuko kaNyongolo uNkomo owahambayo ngelanga namhla ngomhlaka 1 July 1999. Okwakuqala thina njengoZaphu siyananzelela ukuthi uNkomo ubeliqhawe iqhawe lamaqhawe owakhokhela ibandla leZaphu lebutho leZipra lasilethela inkululeko elizweni lakwethu. Kodwa okunye adume ngakho ubaba uNkomo was i-vision njalo lokubambanisa abantu baseZimbabwe.
Ibandla leli lichaza uNkomo njengomuntu owayefuna ukuvuselela amabhizimusi abensundu lisipha isibonelo sokuncediswa kukamnumzana Strive Masiwa ukusungula inkampani kamakhalekhukhwini yakuqala eZimbabwe Econet Wireless.
Njalo ke usekele ikampani abayithi Econet Wireless ukuthi ibe khona namhlanje. Akubheke wena ubuyele ngemva uzibuze ukuthi ngabe uNkomo kamsekelanga uJahotwa ngustrive Masiwa. Ngabe iZimbabwe injani ngendaba ze communications kumbeza abamakhala ekhukhwini. Ngoba uhulumende ubengafuni ukuthi uJahalo abe le kampani enjalo. Kodwa wamsekela uNkomo ukubonisa khona sobala ukuthi uNkomo ube lombono omude owentundla. Kodwa asinanzelele njalo ukuthi ikampani kaStrive isiyenza ama-scholarship amaningi.
Ummeli wange-Central edale ePhalamende uMnumzana Daniel Molokeli uthi uNkomo wayezithobile njalo wafundisa abaningi ubukhokheli obuqotho obudzindileyo.
Mina ngomunye wabantu abakhangelela kuye ubaba uNkomo. Ngiyamhlonipha kakhulu, ngiyawubonga kakhulu umsebenzi wayenzayo. Impilo yakhe yonke esebenzela isizwe sethu saseZimbabwe, kuhle kakhulu akwenzela ilizwe lethu. Sizahlala njalo sikubonga, sikuqathekisa. Kulabanye abakhola ukuthi kayenzanga kuhle ngokusayina i-Unity Accord le-ZANU-PF. Angivumelani lombono lowo. Mina ngibona ngathi ngalezi nsuku abantu abaningi basebefile, basebephelile ngokufa, bebulawa igugurawundi, impilo yokuthiwa i-5th Brigade. Ngakho-ke ngalezo nsuku kwakumele kube le ndlela yokuthi konke okubi kangaka udlame lolu luphele.
Kodwa umnumzana Mbonisi Gumbo owebandla leMthwakazi Republic Party uthi uNkomo wayengamelanga ibambane lezanu PF.
Indaba yokuthi bese Lancaster House and even before lapha bese Lancaster House, indaba leyana yokuthi uSmith wamnika amandla yena wathi asoze ngithathe umgabe engekho. Yena wayekhathalela wonke umuntu, ekhathalela isizwe sonke, efuna ukuthi wonke umuntu athole ama-equal rights, njalo kungabi lobandlululo, abantu bonke abeZimbabwe regardless of i-tribe kumbe i-race bazizwe bekhululekile elizweni. Kwangumbono omuhle lo, kodwa iqiniso elalikhona ngelokuthi izandla lezanu they were always not sincere, babengekho sincere.
Umuyi uNkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999 okwazisa abantu abaningi ubuhlungu ngenxa yobukhokheli bakhe okokubambanisa abantu engakhethi umhlobo njalo engathandi ukudlakela. Ingcwethi ezigcinwa ezombusazwe zithi ngabe uMgabe akamjikelanga lapho ilizwe lithola uZibuse uyiwa kukhetho lwakuqala, ngabe iZimbabwe yathuthuka kwamagama njalo yengxenye ngabe alikho esimeni eliyiso okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba olufanayo, wathi sizwe abanye abantu abakhulume kumsakazi weStudio 7 ngomsebenzi kamuyi uJoshua Nkomo.
Wayengumkhokheli owasilwela kakhulu thina maNdebele, waye futhi engakhethwanga ngokuthi mhlambe avotelwe, wayekhethwe ngokuzala ukuthi abe umkhokheli ngoba wathi uyabheka after nje ekushoneni kwakho ubaba uNkomo, ilizwe lethu azange labuya futhi izinto zahamba kahle. Engakusho nje ngamafishane ngithi hayi, sasilaka umkhokheli, wakubonakala ukuthi umkhokheli sasinaye wawumkhokheli owayekhethwe nguNkulunkulu. Sengasho nje ngithi hayi, mdala singalala nje ngoxolo nje, hayi sinesiNdebeleni uye umkhokheli esaba naye, ambona ukuthi mhlawumbe singaba naye futhi umkhokheli ofana naye.
Kumele akhunjulwe njalo uNkomo.
Kufanele kobulawayo isithombe zikababa uNkomo zihlale zikhona, ezizohlala zikhumbulele izizukulwane zibonise ukuthi ube umkhokheli wethu emaNdebeleni. Zihlale zikhona nje izithombe nje, yonke nje ibulawayo zihleli zibe khona, mhlawumbe nakwezinye indawo nje zaseZimbabwe kubonakale ukuthi wayeumkhokheli kakhulu emaNdebeleni kwele kaMthakazi.
Ye, nxa abantu bekhuluma bathi uNkomo wayeumkhokheli wamaNdebeleni, kodwa kuliqiniso lokho kuqiniso ngoba umdala wayemkhokheli welizwe lonke, akunjani?
Hayi, ongakuboniyo lokho ukuthi wayengasekuthi umkhokheli, wayengasomkhokheli wamaNdebele kuphela, wayemkhokheli weZimbabwe. Ngoba ubona nje after nje ekuhambeni kwakhe, ekushoneni kwakhe, izinto zange zabuya futhi zaba zaba right eZimbabwe. Okusho ukuthi wayengasumkhokheli kuphela wemaNdebeleni, wayengumkhokheli nje wesizwe sonke.
UNkomo Dube kumele simkhumbule ngemsebenzi yakhe emihle owayenzayo ngokukhulula ilizwe lethu leseZimbabwe. Kodwa-ke noma songasahambanga ngendlela owayesisa ngayo, impilo kumele iqhubeke iye phambili.
Ye, kodwa singathi-ke nxa sikhangela kuyo phambili kumele kwenziweni, ngoba kunenge uNkomo ayesithi abasha yibo kumele basebenze elizweni. Wathi vele ilizwe lingeke labhidlika ngoba abasha bakhona, kodwa lina abasha ungani?
Kunjalo sibili Dube, kumele sithathe lapho umdala wagcina khona siqhubeke siye phambili. Kunjalo sibili, yena indlela wayivula, owakathesi singabantu belizwe leZimbabwe kumele sizame ukuthi sibambisane, sithathe unyawo siqhubeke siye phambili ngempilo. Kodwa-ke bengindokuzwa abantu bekhala bethi umdala wathengisa ilizwe lapha. Ngempela ukube umdala wamvume uSmith wayefuna ukumnikeza ilizwe lamaNdebele ngo-1977 kube umdala walithatha kube namhlanje asikhulumi khona lokho okwenzakalayo kodwa iqiniso ukuthi liyahlupha phela abantu mabezayo sebelikhuluma ngoba umdala walithatha ngempela ngabe yonke le nto leyayikho kodwa hhayi siyakubonga konke khona lokho okwenzakalayo abantu mababambisane sikhohlwe ngalokho okwenzakalayo impilo iqhubeke iye phambili tuli
Petro, so uyamuzwa lapho uyimngane uyakhuluma esithi kulabanye abantu abathengisa yini yini awuzwa abantu iqiniso lamhlanje
Dube ngizwile ngizwile le ndoda ikhuluma isho kanjalo uyasho ukuthi abantu basho kanjalo ngicabanga ukuthi mhlambe ngabantu abangawazi kahle umlando weZimbabwe
Laba ngabalaleli bomsakazo we Studio 7 abakhulume ngemsebenzi kaMoyi uJoshua Mqabo Nyongolo Nkomo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVO Ndebele Kulandela ukuyekethiswa kwesiqondiso zeCOVID-19 emhlabeni wonke jikelele inani labantu abethekelela eZimbabwe kubikwa ukuba lilakho ukukhuphuka loba nje impi ephakathi kwele Russia le-Ukraine ilokhu iphazamisa ibhizimusi leli. Lokhu kubikwe ngumnumzana Clement Mkhwasi, umkhokheli wenhlanganiso yabobhizimusi yokwethekelelwa kwelizwe, i-Employers Association for Tourism and Safari Operators, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu uMkhwasi ukwethule emhlanganweni awenze lentatheli izindaba zakobulawayo izolo esithi inani labantu abayethekelela eZimbabwe labahlala kuleli abayethekelela ezindaweni abangahlalikizo zokuzilibazisa eziselizweni jikelele likhangelelwe ukuqansa. Unkosikazi Novuyo Mathonsi wenkampani kahulumende ebona ngezokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority wobulawayo uchasisa kabanzi ngalokho.
Ngokunanzelelayo kathi ukuthi ama-visitor attractions indawo zethu zokuvakashelwa abantu abayakhona inani labo lehlile. Sithe sithi sizama ukuthi sikukhangelisise ukuthi ngabe kwenziwa kuyini khonokho sabona ukuthi hhayi okwenza ukuthi ama-figures ethu ehlile umgando lo esikhona esiphakathi kwawo khathesi wenza ukuthi ama-numbers ethu athi decline. Sikunjalo noma nje kunjalo kodwa we are just a bit consoled by the number of laps esiba nawo lapha esigabeni sakithi. Ama-companies amaningi abuya sibili evela kwenza indawo kwamanye amadorobhu belanda ukuzo-workshopa lapha eBulawayo.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority eZimbabwe uNkosazana Winnie Muchanyuka uthi ibhizimusi yokwethekelela iya ithuthuka okuthabisayo elizweni. Uthi lokhu kubonakaliswa ukuthuthuka kwamanye amankampani anjengeyendizamchina eyeFastjet esungule umsebenzi wokuthwala izethekeli phakathi kweVictoria Falls leMauni kweleBotswana okuqale izolo. Umnumzana Clement Mkhwasi, umongameli wenhlanganiso emele izisebenzi ze-tourism and safari operators kuleli uthi inani lezethekeli ezisuka eRussia lehlile ngenxa yempi ese-Ukraine. Ngomfufu iZimbabwe ikhangelele ukuba lombukiso wehlanganani sanganayi expo kobulawayo kusukela mhla ka-13 kusiya kumhla ka-15 Mfumfu lapho abakubhizimusi lezokwethekela emhlabeni jikelele bayabe bezothenga bethengisa kuleli njalo amalungiselelo awo aseqalile kutsho abeZimbabwe Tourism Authority. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Lonyaka ngo-2022, eNorth Korea selidubule amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles angama-31. eyo hlobo lwe intermediate range ballistic missile eyodwa kanye lamanye amabomba amabili ohlobo lwe hypersonic. Konke lokhu ikwephula iziqondiso ze-United Nations Security Council. Phezu kwalokho, kule mbiko ekhomba ukuba iNorth Korea iqoqa ukuvivinya isikhali sempupiso esenyuklia okungokwakuqala phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo. Ngenxa yakho konke lokhu, elemelika lethu le isinqumo ku-United Nations Security Council ngonkwenkwezi esiqinisa izijeziso zenotho ezetheswa eleNorth Korea. Kodwa kusehlakalo sakuqala esiyingozi phakathi kweminyaka elithumi lanhlanu edluleyo kube lokwehlukana kwemibono kumalunga eSecurity Council phezu kwalolu daba. Amalunga alolu gatsha alithumi lantathu asekele ukuqiniswa kwezijeziso lezi kodwa eleRussia leChina okungamazwe alesabelo esikhulu kuSecurity Council ama-permanent members akwalile lokhu asenqabela lesi sinqumo. Emhlanganweni owenziwe emhlaka 8 kuNhlangula phezu kwenyathelo leChina leRussia, umcebisi omkhulu kusigodlo seMelika eUnited Nations, uAmbassador Jeffrey De Laurentiis, uthe okwenziwe ngamazwe omabili kuveza sobala ukuthi ayayisekela imisebenzi emibi eNorth Korea. Amalunga eSecurity Council alithumi lantathu akhethe ukuthumela umbiko oqinileyo kwele North Korea ukuthi akafuni leli lizwe liqhubeke ngohlelo lwalo lokulolonga kumbe ukuvivinya izikhali zempubhiso. Athi kumele kube lezijeziso, kodwa amazwe amabili akwalile lokhu, kusho uAmbassador De Laurentiis. Wengeze wathi ekuqaleni kwalonyaka eleRussia leChina amemezela ukuthi azaqinisa njalo aqhelise ukusebenzelana kwawo. Silethemba lokuthi ukuvimba izijeziso lezi akutshengisi lokho kusebenzelana osokuphazamisa izifiso ze-United Nations lezinye inhlanganiso ezijonge ukuvikela uzulu. Uqhubeke esitsho uDe Laurentiis, elemelika selikubeke sobala kanengi ukuthi lifuna ukukhulumisana lele North Korea kungela migoqo. Lanamhla lokhe lizinikele kulokho. IMelika isikubeke sobala njalo ukuthi yona labangane bayo kabasoze bayekethise umfutho kuhulumende weNorth Korea njalo bazaqhubeka ngezijeziso zabo. E-United Nations u-Ambassador De Laurentiis wathembisa ukuthi elemelika lizaqhubeka lisebenza gadalala njalo ngendlela esobala le-United Nations Security Council abangane balo kanye lamalunga wonke e-United Nations ukuze kuvinje uhlelo lwe-North Korea olokubumba izikhali eziyingozi lezempubhiso.
Belalele udaba oluveza imbono kahulumende wokwelemelika. Wezemidlalo, abalandeli bomdlalo owerugby bathi balethemba lokuthi iqembu elimela iZimbabwe kumdlalo elama-Sables lizanqoba iqembu elimele i-Ivory Coast elama-Elephants emdlalweni wama-quarter finals omncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba wonke jikelele e-World Cup 2022. UPresident Jeremiah usethulela lolu daba.
Impumela yalomdlalo wama-quarter finals izakhokhelela ekuthini iwaphi amaqembu azakwenelisa umncintiswano omunye umnyaka ozayo oka-2023 World Cup. Iqembu leZimbabwe lingena emdlalweni wakuqala oqhutshelwa enkundleni e-Stade Pierre Le Delport Stadium edelebhweni leMarseille kwele France. Ngemva kokunqoba eleNetherlands 30-7 emdlalweni wenkezo yeCurrie Cup oqhutshelwe kwele South Africa. leli qembu liqale ukuzilolonga kusukela ngombimbitho lonyaka. Kubika umqeqeshi walo onguye njalo umqeqeshi weqembu le-Old Harareans uDerek Chiwara. UChiwara uthi ulethemba eliqinileyo lokuthi ama-Sables azonqoba iqembu lama-Elephants. Kodwa ke umholi wenhlanganiso elawula umdlalo lo elizweni eyeZimbabwe Rugby u-Aaron Jani uxwayisa ukubana ama-Sables angayekethisi acine ekhangelela phansi ele-Ivory Coast ngoba liqembu eliqinileyo ngempela elamela izwekazi lonke le-Afrika kumncintiswano wamazwe omhlaba e-World Cup ngomnyaka ka-1995 ngemva kokunqotshwa kwele Zimbabwe laphuma kulo mncintiswano.
Kule viki uWoza Fridays lo mculi uMichael Moyo.
Sanibonani, sanibonani, ngiyajabula leli thuba engilithola njengamanje kubo bonke abantu abalalele. Igama lami elokuzalwa uMichael Dube, enganikwa umama, ubaba yena wasekade umthokozisi. Amagama wami omabili, isibongo uDube, ngizalwa eTsholotsho koNqoya. La ngizalwa khona eGoli ngiseCosmos City. Ngicula uMaskandi album lesibili leli engilikhiphile manje. Ngaqala nge-album era kuqala ngonyaka ophelile ngo-2021 elalibizwa kuthiwa isizwe sakomthwakazi. Leli elamanje i-album lithi inyamazane ezacile, okuama-album ahamba kahle kakhulu. Last year bekunengoma ebithandwa abantu kakhulu ethi kancane kancane uyophumelela, ungesabi ukwenza into uthi abantu bohleka. Kube nenye ethi Jerusalema, ingoma ezayithandwa kakhulu. So nakulokhu futhi kwedlulele, abantu bakhombisa ukungithanda ngale ngoma yami ethi akashaywa umuntu wesifazane. Zingabala ngithini, ziningi impela, kusebenzekile kakhulu. Ngiyabonga i-support enginikwa abantu, ngizicelela futhi i-support engaphezu kwalokho. Njengoba sicula kanje sidinga yona i-support, so siyacela ukuthi abantu besi-support. Abafuna umsebenzi wami bengangithola ku-Facebook, ngizibiza ngumkhando ozikhandayo. Ku WhatsApp inamba yami ngizoyishiya, nakhona inamba yami ku WhatsApp engitholakala kiyo ngizoyibhala, then imbe sengiyibiza futhi ngithi 062 37 45 636. Ngiyiphinde futhi 062 37 45 636. Umuntu mangabe efisa nje ukukhuluma neqhawe elibiza emculweni ngokuthi umkhando ozikhandayo, engayisabi ukungithinta kuleyo number. Uma efika lapho, ngiyacela umuntu engafiki nje ethi hayi, akabeki story ukwenzela ukuthi kube lula, ngoba baningi abantu abafika la kimi bethi hayi, so kuba nzima ukuthi ngithini. Uma uzothi hayi, kuba nzima nokuthi ngizothini, ngoba ngesinye isikhathi kuba khona uthola ukuthi ama-chati maningi. Kodwa at least umuntu uma engabe efike wayichaza kuba lula kimi. Ngiyabonga kakhulu.
Loge umculi uMichael Moyo ebesi laye namhlanje uhlelo Woza Friday singalethiwa nisihlobo otisinike lokho kade silakho namhlanje amapolisa asebophe amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change ukucatshangelwa ukuthi babulala umuntu weZANU-PF. Sigqoba lapha uhlelo lwethu namhlanje, bolevalisa yonke ebusidube.